manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafufu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvaya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bundo remutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzi. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge atsvaka panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru-mukuru wemauto munyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal all Zimbabweans to cherish the peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no waenda kumhemberero idzi vaItai Mapani, avo vati vanotsigira bato reZANU-PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana kuzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti propati dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai mapropati zviri vanhu kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi msesangana ro MDC tinodziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune ma situations where tinoona ami ichishandiswa nemapoliticians and those vatisingafariri isusu seMDC kuti dai ami inoramba kushandiswa nemapoliticians. So hurumende MDC tichamake sure kuti ami haishandi nemapoliticians, inoshandira ruzhinji revanhu veZimbabwe.
Muna nyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafasha maemvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo yezvi zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu harisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoyi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa mastendi, tichapuwa mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mauniform, but hapana chatichachinja, zvichiri ngori zvimwe chete eidhe kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Izvo kuti komune chimwende munoripota zvamuri kungoona, isusu hari kwanisa kutaura zvakawana, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoyi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanenge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinoizvi mapuraizi edu haasiti zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndopa tinopedza taakuona masoja pezera kuti adzima amudhirobhari, tee tisingazivi kuti vari kuita mamudhirobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhirobhari iyaya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane maaxis epfuti vachiita mamudhirobhari nepfuti. Saka tinopedzerawo kudaro nekuti mari yaanenge achitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko, tunusata tichemera. Hii zinotane wa about wanawangani, tukatuma tema danda, tukatuma hiya, katisiri headman. Nemamu wakazuturu kwa wajikinsi kwa kupati kumbule hiyo, wakatu wande. Ati tunungu wana kutu kupoliti kurezi, nungu katarisi. Kwa ni maofi tine za katu wande. Even government, tinewa jinji wa rukuturu kwa wajikina wa government positions. Kumapara status, tinewa rukuturu kwa wajikina wa mapara status.
Na chida kukwenisa kubata mchaurilewe mauto munyika, wa Alfios Makotore, kutitinzwe kutise nyunyuto ze mauto haya, zisati za gaziris kwa mwenemwe onyaya, nengo ze zanu PF, denoti Senator Joseph Chirongoma, na wafini ya sumakumbe, wanya ziswa ni kubviswa patafura ya pamusoro munandareshi noi wachinzi vainge vasina shigaro vamboeza kumira mira kutivasa viswe asima purisa security ne protocol ava visa shichisimba mupurisa visa waviri ava asina kutaku zirikanu wanezita sezo asinga vumirwe kutawula ne watorele nau anoti waviri ava waviswa sezo vanga vasina shigaro waviri ava varamba kutawula ne studio 7 wachiba varamga ndokubuda muna ndare membero dzisati dzapera ndakamirira studio 7 muchinoi ndine ata achigoriwa.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obesi Tole vanoti vachange vane vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhizhonga. Vasitole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Victor Matema Danda vanoti MDC ikaita zvemirizhonga nemusi wechishanu inenge ira moto muziso. Asi vasitole vaudza reichoto weseti vari kuratidzira nemusano nekuti vechete nzira inoremekedzwa mutemika kuti vanyuto dzavo.
Rongwa hwedanho rekusara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutaura kwatakaita. Takatoitawo pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tiri kusangana paAfrica Union Square nenguva dzanai tomacha murunyararo.
Vasitole, mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takateedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba. Takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga vachifa kuti vaisingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunyuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga rokuitira kuti tichange tichitora mapikicha eavo vabatwa nezvekudaita mhirizhonga. Mutongo wavo wakafambisa chidanho chatotora hachidei nemhirizhonga, chidanho chine runyararo mukati.
Sanwanda, kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo, ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko rusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoita zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbere mutemo wezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inotemba kuti kana achinge atsvaka panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu chindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetition.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obeisi Tole vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chizvarwa chekuIreland chawana mutumbi wemusikana wemushure mirondo chete atsakatika. Mapurisa emunegeri Sembililan anti awana mutumbi waNora N. Corin unzvimbo iri kiromita maviri kubva muDusan, nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pave kuda gore kubva zvatora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu uye kuzvemari vaMthuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika, chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto. Ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert Mugabe. Asi kubviswa vaMugabe pachigaro pane zvachinja here munyadza zveupfumi? Panyaya inotevera.
Pavakatora mhiko, vaMnangagwa vakavimbisa kuti vaiurongwa hwekuvapfumi uye kumutsiridza kudyidzana nedzimwe nyika kurwisa uita izvagwa vakamuncube kuti vave zvemari here vanoa
zvanaka handizvo onungomushana kuti zvinake akarongwa nehurumende naminista wavo ndozvinhu zvitoita kuti tiikome ichi ndive ikomaneja izvo zvinorwadza akuitwe taenda mberi tangoda kuzvigadzira maindivura inenge chavazeza sekuti dzavaise mari muno vana havo asi kuiva mari yomuno muzimbabwe kureta kuti uchikondorora upfumi hwemuzimbabwe.
Rukota rinoona nezvemari uye mwe vati vatore MDC vatendai biti vaNcube
Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chaakuita $10 inflation yaakuma 600 magetsa petrona mvura mumadisaster fungo kuti tatambosafa
nyange hazvo infowedze kumanobva muzana senge yezvikuva nezuva vaidzika muna chikuru. Izvi zvakavatore danho kumbomisa zims kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vaHenry Dzo kushayikwa kwemagetsi zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yakuna below the 50% yanga ichimbotarisiwa kungeta dzika
kwinhu zvakaoma. Munyori Mkuva Jafeo vanoti vashandi wamari semuenzani vashandi vemende
atariaobatungaihino tiona kuti kusara iri pamano anenosha 6 anotakura makwembu mweche.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapa kuti vanodarika nemashare nenzama zvino mari kuiwanise vanhu kudya. Ndakarira Studio 7 muWashington DC Dinings.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino, dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemakomu MDC muNorth America vatinotokosekana kubatana navo zvisinei nripi vati vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwe uri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tsuku kahama neshe kuZimbabwe nyangwe iri programi MD asi tsukona kuti munyika yeZimbabwe ari kutambura kuna fuel chikashingo daro miro upenyu unenge waoma. Saka tati sonye vanhu vari kusangana Unity Square nesuwo tinenge tiripo paWashington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupinda mukura kwenyu mikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC?
Zvakakosha nokuti toda kuratidza vanhu vari kukumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri accountable, ndo zvatiri kuda kuti tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa EPF kune huori out of control. Saka nesu tiri
kufoka vanhu vasinei nebato renyu.
Isu tinoratidzira zvepolitics. Pana munhu anorozvemaomero ezvinhu muzvipatara chaikwa, iyi inyefekta munhu wese. Saka susu seorganization yemtaudzirase kuti hama neshiri nyango usingasapoti hako uye kuratidza tiri paWashington DC embassy, hatisi kufara kuitwa nyika kumba yacho iri on the
kuratinyu kumasira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva
urongo kutenge kusvika 4 PM embassy WaDC.
Vanga vatevedzeri vemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno maAmerica neStudio 7. Asi sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havaone kuti MDC iradzire kumuzinda wenyika muWashington DC, asi iyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navamasino munanga dziri kupinda nemauto ezvematongerwo enyu.
Isi tinoona sezvinhu zvisina maturo nekuti hatizive kuti tava chii. Isu semusangano wezano pi hurumende tiri kudeedza munhu wese mwana wese weZimbabwe kusangana navatabate uyai tigare tikurukure pamwe chiia takidzira kwavaakidzira kuvaa nezvei china kuachivha chizimbabwe hachinoratidzira. Kare hazvina zvazvinobura, hapana zvazvinomuritsa uye hatinzwisise kuitirwei. Zimbabwe inyika yedu tese, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete tivaedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe, asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu zvekurova vanhu nekukonzera mvonga mupopota dzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi.
Asi vaGuni, hadzisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichipitirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti vatova nekodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu vezano PF vari kuti vachaoti kuratidzira ikoko hakubudirire. Imi munozviitambirawo sei?
Tiri kurambwa nezano. Vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo, zano haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo, isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che3 Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchaichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp 202-465-0318. Ngatisanganei pachirongwa 3 Connection na 8 PM. Bye-bye!
Nature.
sezvo medu yapetimbotarisa sese gwe inoedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaemasinoma vachisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavarobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wongakandemi mutungamiri Nkomo.
Kadwa kule.